Murugiri wekodzi redzevano muzare nozi pomoyo. Vano tikuwari kugadzwa kwa mnangagwa kwe mtungamiri wenyika. Kwa kafananane kuendera mberi ne utungamiri wa Mugabe, vachiti, vaviri ava vakafanana. Muzare moyo vano tuwa mnangagwa ndemuwe wa tungamiri webato rezanu PF. Vaneche kuita nekuuraiwa kwe vanu mumatune ema Tableland ne Midlands panguwa ye gukura undi. Mumwe mugari wemubulawayo uyangwe zvidoma nezitari kuti Chirandu anotsinirawo achiti vanhu vanogona kukasika kufara vachitambira utongi hutsva hwavamunangagwa asi vozoona kuti makudo mamwe chete navamugabe.
Tikasatarisisa zvakanaka tichafarira nenyanga ichabata mai. Tinogona kuzopinda futi mudambudziko rakafanira takapinzwa naro navamugabe nekuti utungamiri hunotapira. Saka ivo vamunangagwa vakatapirirwa vanogona kuzokanganwa nezvedu. Plus futi hondo dziri kuitika idzi ndedzavo kuzanu PF. Vachinamasa vakabuda vachiita opposition kana chii haine nazvo ihondo dzedu. Saka ngatione kuti ihondo dzavari kurwisana ivo pache zvavo. Isusu the general public hapana chatinonyanyisa kuona chatichawana pane zvazviri.
Vamwe vanoti mumamwe mashoko avakataura kuvatsigiri vavo nechitatu vamunangagwa vakatadza kutora mukana wekuratidza kuti vanoregerera vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe pamwe nevamwe vanhu vaisada kuti vave mutungamiri webato nenyika. Asi vaDidmus Dewa vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira vanoti mashoko avamunangagwa anofanirwa kunzwisiswa saitaurwa nemunhu ange aine mufaro mukuru mushure mezvakaitika kwavari.
Taura kwakaita vamunangagwa hakuna kunatsoburutsa pachena pfungwa dzavo maringe neutongo hwavari kuda kupinda pahuri kana kuti because nzvimbo yavakanga vari number 1 is an PF headquarters ndofunga ndosaka vasina kunatsotaura kubuditsa pachena pfungwa yeinclusive. Chechipiri maemotions ekuti munhu anga ambosungwa munhu anga achida kusungwa munhu anga achida kuurawa zvanga zvakavabata. Saka mufind kuti mufaro zvinogona kutadzisa munhu kunatsogara pasi achitaura statement yake. Chechitatu slogan yavakaita yekuti pasine mhandu uyezve nekutaura dzimwe pfungwa dzavakataura dzekuti musu akazopwanywa musoro ndiani ma statements anotaurwa munhu achinge ari mudisbelief kana kuti ari mukufarira rusununguko rwaari marwuri uyezve ari excited nekuda kwechinzvimbo chaari set kuti anga achipinda.
Vadhewa vanoti munhu wese anotarisira kuti vamunangagwa vagadzirise zvose zvakakanganiswa panguva yeutongi hwavamugabe kusanganisira nyaya yegukura hundi. Mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Thelma Chikwana anoti vamunangagwa vane mukana wakakura wekuyananisa vanhu munyika pamwe nekubuda pachena pamusoro penyaya yegukura hundi senzira yekugadzirisa nyaya iyi.
Tinotarisira kuti mutungamiriri wenyika anofanira kutaura mashoko anofanira kudzoredzera vanhu pamwe chete, anofanira kubatanidza vanhu pamwe chete. Pamunguva yavamugabe vanhu vakange vakapatsanuka maererano nerace kuti vachena kwavo vatema kwavo vanhu vanga vakapatsanuka pakuti chero nematribe chaiyo kuti mandehere kwavo mashona kwavo. Saka izvozvi ndo zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa navamunangagwa kuti vawane rutsigiro kubva kune mhuri yeZimbabwe. Panyaya yegukura hundi vanofanira kuita inonzi pachirungu Truth and Reconciliation Commission kuti nyaya yegukura hundi iyi inyatsotariswa pachayo zvakanakisisa mavictims yegukura hundi vagowanikawo vachiwana inonzi compensation pachirungu.
Asi vamunangagwa vakaudza mapepa nawo ekuBritain kare vachiti munhu chaiye anofanirwa kurovererwa panyaya yegukura hundi ndivamugabe pachavo sezvo vaive iwo mutungamiri wenyika panguva iyi. Izvo zvinotsigirwawo navamagura Charumbira vanove mutsigiri wezanu PF avo vanoti vamunangagwa pachavo munhu anodiwa nevanhu nekuti vane mutsa. Asi murongi wemabasa musangano reAvamail Human Rights Lawyers Network vatinei Mukwewa vanoti zvakakosha kuti vamunangagwa vave vanotaura nezvenyaya yegukura hundi.
Taitarisira kuti mutungamiri wenyika uyu akupinda achambotaura panyaya yezvitaurwa zvakataurwa nezvake panyaya yegukura hundi. Ndofunga ipapo vanhu vakatarisira kuti vanzwe kuti iye semusoro wehurumende anoti chii nenyaya iyi. Nekuti mutungamiri abva kubuda vamugabe vanga vasingadi kuti nyaya iyi itaurwe.
Vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Vamugabe havana kumboda kukumbira ruregerero panyaya iyi kunze kwekufananidza nguva iyi nekupenga kunogona kuitika kuvanhu. vanhu munyika nepasi rose vakamirira kunzwa nekuona zvichaitwa navamunangagwa mumazuva mashoma ari kutevera mukugadzirisa nyaya iyi pamwe nematambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.